News.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuguro chikumi 29 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nekuti nyika dzakati wandei dzinopfuura nemuno muZimbabwe kana vachidzokera kuenda kunyika dzavo. Saka ndoo vamwewo zvekare vari kukonzeresa kuti makesis anga achiita achiwanda zvekare muno muZimbabwe.
Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akawanikwa aine chirwere checoronavirus pane vanhu vakavhenekwa. Masangano evarayiridzi obatana mukukurudzira nhengo dzavo kuti dzisanyorese bvunzo dzeO level neA level kutanga mangwana dzichipomera dzimusek mhosva yekusadzipa zvikwanisiro zvekurwisana nechirwere checovid-19. Chizvarwa cheZimbabwe chinoimba chiri kuSouth Africa, Shasha, chohwina mubayiro mukuru kumaBET Awards. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro hapana kana munhu mumwe chete akawanikwa aine chirwere checoronavirus pavanhu vose 450 nevasere kana kuti 458 vakavhenekwa kuti vane chirwere ichi here. Izvi zvinoreva kuti vanhu 560 nevanomwe kana kuti 567 ndo vabatwa nechirwere checoronavirus munyika. Vanhu vafa vachiri vatanhatu asi huwandu hwevanhu vapora hwakwirawo kusvika pazana nevaviri kana kuti 142. Asi kunyange hazvo pasi rose riri kurwisa denda iri, muZimbabwe zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka nenyaya yekuramwa mabasa kwavana chiremba navana mukoti. Mukuziya nezvenyaya yemamiriro ezvinhu munyika, munyaya dzezveutano, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Wandu wevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus hunokonzerwa nezvinhu zvakati wandei. Tikatarisa chinhu chekutanga ndechekuti nyika payakati zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri kune dzimwe nyika dzakaita sana South Africa, UK, Mozambique neBotswana nedzimwewo vakasununguka kuti vadzoke kumusha. Vazhinji ava vari kubva kunyika dzatingati mahotspots, nyika dziya dzine makesis akawanda. Saka ndiro ratingati dambudziko rekutanga iroro rekuda kwekuti makesis mazhinji atinawo makesis ari kubva kune dzimwe nyika.
Asi panganzi paita dambudziko here ipapa varusiki?
Izvi zvizvarwa zveZimbabwe ka hatingavadzivise kuti musadzoke kumusha. Touya chepiri ndechekuti iye zvinezvi taona hurumende yanga yatiwedzerei uwandu hwevanhu vari kutestwa. Neuwandu hwevanhu vanoitwa iye yatinoti contact tracing yekuzotevedzera kuti munhu uyu akafamba sei. Saka izvozvo uwandu hwevanhu vakawedzerwa vari kutestwa zvoitawo zvekare kuti uwandu hwevanhu vari kuita positive huri kuti wandei.
Vamwe vari kuchema chemawo nemamiriro akaita zvinhu kumabhodha uko munoonawo senyayai?
Mabhodha edu pachirungu vanoti maporous border. Maborders edu ane maburi anoita kuti vanhu veruzhinji kunyanya vari kubva kunyika dzakatipoteredza vakwanise kungopoya vachipinda kudzoka munyika. Izvo zvaakuita kuti yatingati local transmission iya nekuda kwekuti dzimwe nguva munhu uyu atongodzoka abva angwepfuurira kuenda kumusha kwake taakuona local transmission zvekare iri kuti wandei saka kumaporous borders ikoko kunofanirwa kugadziriswa security yacho inofanirwa kuwedzerwa
ko munoonawo seiko kuri kuchengeterwa vanhu kuma quarantine centers uku
nekuda kwekuti dzimwe nguva vamwe vanhu vari muquarantine center magariro avo vakati manikidzei dzimwe nguva vamwe vari kutora nguva yakareba vasati vatestwa vakangogara kuma quarantine centers ikoko izvo zvoita kuti vamwe vanhu vaakubatira chirwere ichi checorona virus vari muma quarantine centers imomo dorimwe dambudziko zvekare totiwo zvekare senyika tine vamwe vatingati ma vanenge vari in transit vaya vangadai vari kuda kupfuurira kuenda kumalawi vangadai vari kuda kupfuurira kuenda kuzambia nekuti nyika dzakati wandei dzinopfuura nemuno muzimbabwe kana vachidzokera kuenda kunyika dzavo saka ndoo vamwewo zvekare vari kukonzeresa kuti macases anga achiita sei achiwanda zvekare muno muzimbabwe
avanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai rusike vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7 zvichakadaro mashoko atumirwa kustudio 7 neafrican union achibva kuafrica centers for disease control and prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi masere nezviviri kana kuti 382,000 vabatwa nechirwere checoronavhairasi muafrica vashaya vanodarika zviuru zvipfumbamwe nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevanomwe kana kuti 9,657 vapora vachidarika zviuru zana nemakumi masere nezviviri kana kuti 182,000 uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi pasi rose hwadarika mamiriyoni gumi kana kuti 10 million Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa pamwe nekufa nechirwere ichi ichiteverwa neBrazil vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi maviri nezvishanu kana kuti 125,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 million pasi rose vanhu vafa nechirwere checoronavhairasi vadarika zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 vapora vachidarika mamiriyoni mashanu kana kuti 5 million masangano masere anomirira varayiridzi anoti nhengo dzavo hadzisi kuzoenda kunonyoresa bvunzo dzeo nea level dziri kufanirwa kutanga mangwana kunyange hazvo paine vamwe vanofungidzirwa kuti vasori vari kuvatyisidzira nunurai jena anoti panyaya inotevera
mutungamiri wesangano reamalgamated rural teachers union of zimbabwe kana kuti achoose vaobert masaraure vari kukurudzira vadzidzisi vose kuti vasaende kunonyoresa bvunzo mangwana uye vatiwo vabereki vasaende nevana kuzvikoro kwacho sezvo kuri kuisa upenyu hwavo munjodzi
isu seamalgamated rural teachers union of zimbabwe kukurudzira vamembers edu ese nemamwe maticha ose nevabereki vaparticipate muprocess iyi yemazamanishoni iyo ichakonzera njodzi dzakawanda kuvana nevarayiridzi tikurudzira varayiridzi vagare kumba vabereki vagare nevana vavo kumba kusvikira tasvika padanho rekuti takwanisa kuchengetesa zvinodiwa kuchengetedza upenyu hwevana neupenyu hwevarayiridzi
vamasaraure vati bazi rezvedzidzo harisi kubudawo pachena kuti vadzidzisi vanenge vanyoresa bvunzo vanopiwa marii
nyaya imwe yakunetsa ndinyaya yemuhoro muhoro wevarayiridzi vanofanira kunge vachiendawo kunoita zvemainvigilation vanhu vari kutambira mari shoma shoma inoita kuti vatadze kutosvika kwavari kufanira kunge vachishandira panguva yekuti mitengo yezvinhu yakwira varayiridzi vaakutenga mari vaakutambira mari inokwanisa kuita $20
izvi zvatsigirwa nemunyori mukuru muri mwesangano revarayiridzi reptuz varaymond majongwe ava vanoti hurumende iri kuisa upenyu hwevadzidzisi nevadzidzi munjodzi huru
arikuitira vana veZimbabwe utsinye. Chinotichiri kuita kuti manyirire chacho chiko. Tatadza sei kugara tomboti August takunopinda muna August kwakudziya maexams onyorwa. Torega kuita risk nekuti vamwe vana vacho varikuda kunyora maexams vatoruma kwaranda insenda imomo. Ingori bvonyongera hapana arikuziva zvarikuita. Ende kuratidza kuti Ministry of Education yacho haiteereri vanhu vane mhesa mukono, vanhu vane uswindi, vanhu vane nharo vanoti pamusana pekuti ndovatungamiri. Saka varikungoita zvavanoda.
Mukuru webazi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA Vasifiso Ndlovu vanoti hurumende haina kugadzirira vachiti kusvika panguva dzemasikati nhasi zvikoro zvakawanda zvanga zvisati zvawana zvikwanisiro zvekudzivirira kutapuriranwa kweCOVID-19 zvakaita semaface mask kana matomomita.
Yes, it is true that by 1300 hours most of our schools still had not received the required thermometers for helping with the taking of temperature for the learners and the teachers who are coming to the schools.
Mashoko aya atsinirwa nemumwe mudzidzisi mudunhu reMashonaland West vaRosten Mutapa vanoti zviri pachena kuti hurumende haina kugadzirira sezvo iri kuchinja nzvimbo dzekunyorera izvo vanoti zvichapa dambudziko mangwana kuvana vari kunyora.
Isu tiri kuona kuti zvikoro zvizhinji zvaishandiswa semafumigation center semaquarantine centers zviri kunzi hazvichakwanisi kuti vana vanyorere pachikoro ipapo. Kuratidza kuti hurumende haina kugadzirira kuti maticha aende kubasa achishanda kunzvimbo dzine utano hwakanaka. Muno Mashonaland West Province tinoziva semienzaniso Jameson High School yaishandiswa sequarantine center, asi tiri kunzwa kuti John Kennedy Primary School ndo yava kushandiswa secenter yaJune.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvedzidzo amai Nokutula Gamanya vanoti semaonero avo vamwe vadzidzisi vachaenda kunonyoresa bvunzo sezvo vachitya kuburitswa mabasa.
Maticha achatofotseredzika kuenda kumabasa nenyaya yekuti because they are employed by the government havapikisani nevaridzi vakava employed, so vachangozoita zvinoda varidzi no matter how risky it is.
Mutevedzeri wemukuru mubazi rinoita zvebvunzo reZimbabwe School Examination Council kana kuti ZIMSEC mudunhu reMashonaland West amai Ethel Mangena varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti titaure nemukuru wavo kuHarare amai Nicolette Dlamini avo vachiti vatumire mibvunzo asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi gurukota rezvedzidzo vaKen Matema vakaudza komiti yeparamende inoona nezvedzidzo masvondo mashoma apfuura kuti bazi ravo richagadzirira bvunzo zvizere. Vamwe vakuru vezvikoro vasina kuda kudomwa nemazita vanoti vari kutambira mashoko kubva kuvasori vachivachisidzira kuti vaone kuti bvunzo dzanyorwa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevasori vaOwen Ncube sezvo vanga vasiri kudavira nhare mbozha yavo. Asi imwe tsamba iri mumaoko eStudio 7 inoratidza kuti masangano evarayiridzi masere atsika madziro achiti hakuna bvunzo dzichanyorwa. Dare repamusoro rakatiwo hurumende itange yapa zvikoro zvikwanisiro isati yati bvunzo dzinyorwe kuti pasave nekutapuriranwa kwechirwere checoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Vashairi vemabhazi ekambani yehurumende anotakura veruzhinji yeZimbabwe United Passenger Company kana kuti ZUPCO vanonzi nhasi vapinda mukushanda zvisina mwoyo wese kana kuti go slow senzira yekunyunyuta nemari yemihoro yavanonzi vari kutambira. Mutungamiri wesangano ravanofamba nemabhazi nemichovha rePassengers Association of Zimbabwe, vatafadzwa George Goliath, vanoti ongororo yaitwa nesangano ravo zvikuru muguta reHarare inoratidza kuti veruzhinji vanga vachitambura zvikuru kuti vaende kumabasa pamwe nekudzokera kudzimba, sezvo mabhazi anga ari mashoma uye asingafambi sezvaanofanirwa kunge achiita. Studio 7 yaedza kubata vezupko pamwe negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoel Bigi Matiza kuti tinzwe mamiriro yakaita zvinhu panyaya iyi, asi havana kupindura mibvunzo yedu pamwe nekudavira nharembozha dzavo patavafonera. Zupko inonzi iri kushandisawo mabhazi emakambani anotakura vanhu kuwedzera mabhazi ayo ari kushanda. Studio 7 yaedzawo kubata mumiriri wemabhazi anotakura veruzhinji ari pasi pezupko vaisawo mupfumi, asi havana zvakare kupindura mibvunzo yedu pamwewo nekudayira nharembozha yavo patavafonera. Asi vaGoliath vanoti kurangwa mabasa kwevashandi vezupko kunokanganisa kufamba kweveruzhinji zvakanyanya, sezvo hurumende yakaita kuti ive iyo chete kambani inotakura veruzhinji. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Danho ratorwa nevashandi vezupko kana kuti nemamwe maoparata idanho rokuomesera vanhu vari kuenda kumabasa, nekuti havana dzimwe nzira dzekuti vangaiti dzekuti vanga vachienda kumba, nekuti michovha yese nemarori ari muguta reHarare ari kudhurasa mare zvikuru. Nhasi kwanga kuchadyiwa ma40 nema50 bond kuti munhu anga achienda kubasa. Izvi zvinhu zvisina kunaka, nekuti vanhu vanogara vange varonga mari kana kuti vaita budget.
Saka imi sesangano muri kuona sei tichiona kuti zupko ndiyo yoga iri kubvumidzwa kutakura vanhu nguva ino yecovid-19?
Nyaya iyi takagara tayataura kuti nyaya yekufamba kwekambani 1 kunoomesera veruzhinji, nekuti vanenge vasina sarudzo. Takagara taramba nyaya yemonopoli. Iye zvino izvi vashandi vezipo vari paghost law, zvichireva kuti vanhu vane matambudziko etransport kwese kwatafamba muguta reHarare. Tanga tichiongorora kuti vanhu vazhinji vanga vachikwira mota dzevanhu vakazvimirira, ingati maprivate malift, kuti vanga vachiuya kumabasa nemarori, nekuti mota dzezupo panga pasina dzakawanda pamugwagwa.
Sesangano rePassengers Association of Zimbabwe, matanho apa hamuri kutora panyaya iyoyi?
Isu hatiregere kukudza hurumende kuti monopoli haishande. Zvinhu zvakamira mamirira azvakaita, nekuti hurumende ine nyaya zhinji dzairi kuziya dzairi kubata dzisati dzagadzirika. Makatarisa kuti kune nyaya yevashandi nezvimwe zvakadaro, handikwanisa kukuona kunge vachigadzirisa nyaya yezvekutakurwa kwevanhu nenguva. Nyaya iripo ndeyekuti hurumende ngaiite kuti mamwe kambani anga achitakurawo vanhu vachiendeswa kumba, kuti pachiva nemakundano kuti pakashayikwa mota dzinotakura vanhu imwe kambani inenge iripo. Sezvaitika kuti vamwe vakuramwa mabasa kana kuti vamwe vari paghost law, panoitawo kambani inotakura vanhu, nokuti kuti vanhu vanogara vachiexposwa mucovid iyoyo. Sezvatiri kuona kuti vanhu vari kuexposwa futi pavari kutakurwa nemarori nezvese zviri kuitika imo muzipo, vanhu vari kuexposwawo zvakare nekuti vakukwira vari standing. Saka tinodawoma makambani anoita kuti vange vachikwikwidzana, noti kuti ivo vanoshaya vanovakwikwidza. Ndosaka zvinhu zvamira sezvazviri izvozvi, kuti hapana vanovakwikwidza, vanoita zvavanoda madira ajojina.
Vanga vari mutungamiri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe, vatafadzwa George Goliath, vari parunhare neStudio 7. Vatyairi vemagonyeta anoenda kunyika dziri kuchamhembe kweAfrica vave kutyira kurasikirwa nemabasa, sezvo dzimwe nyika dzakaita seBotswana dzave kuti ongororo yadzo inoratidza kuti ndo vanenge vari kuuya nechirwere charura pasi rose chaCovid-19. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Botswana inoti vanhu 195 nevashanu kana kuti 175 vabatwa necovid-19 munyika iyi, asi zvikamu 70 kubva muzana zvevanhu ava vasiri zvizvarwa zvenyika iyi. Vakawanda vabatwa nechirwere ichi vanotyaira marori, vamwe vacho zvisiri zvizvarwa zveZimbabwe. Vachitaura nevatori venhau nhasi mangwanani mutevedzeri wechikwata chiri kutungamirira kurwisa kuCOVID-19 chepresidential COVID-19 Task Force Team vamusipili musipili vanoti vagari venyika iyi makumi matatu nevanomwe chete ndivo vakabatwa nechirwere ichi.
Tine zvizvarwa zveBotswana makumi matatu nevanomwe zvabatwa neCOVID-19, asi tikasanganisa nezvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika, ruzhinji rwavo vari vatyairi vemagonyeti, uwandu hunosvika ku175. Zvinoratidza kuti 80% yevanhu vabatwa neCOVID-19 izvi zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika, zviri kuita kuti tisunge mabhaudhi kumabhodha.
Nekudaro, bazi rinoona nezveutano muBotswana rave kuomesera zvikuru vanhu vanenge vachida kupinda munyika iyi. Izvozvopawo kuti kupinda kana kubuda munyika iyi kunetse. Kunze kwekutora nguva yakareba vari pamabhodha enyika iyi, mumwe mutyairi wemagonyeti vaNelson Mundare vaudza Studio 7 kuti vave kugara vakabatira hura mumaoko sezvo Botswana yave kurambidza vamwe vavo kupinda munyika iyi.
Vari kuti vakapiwa instruction naminista kuti mazimbabweans ari kudrivha mabotswana rage havafaniri kupinda muBotswana vasina mapemiti. Some of the people rinogona kuzopera vamwe vachake zvinongotipendawo nokuti unoshanda sei.
Mumwe wemutyairi wemagonyeti vaMoses Kanjanda vanoti vatyairi vanoshandisa bhodha reramakwabana kudu reBotswana riri pedyo nedeplumtree kuZimbabwe ndivo vari kuoneswa ndondo.
Challenge yatiri kuwana paramakovani panapa haiko kune mamwe mabhodha, saka isusu tiri kuti why minista ari kunzi ndiye akapa instruction paramakovani achisiya mamwe mabhodha, zvakaitirwei kuvengwa kwemazimbabwens because tiri kutorwa sanika maanimals.
Asi vaDavid Abram avanotyaira magonyeta anoenda kuNamibia vachipfuura nemuBotswana vanoti Botswana iri kuzvisikira motomuziso nekunonotsa vatyairi ava pamabhodha sezvo ichirarama nezvinhu zvainotenga kubva kune dzimwe nyika.
I think Botswana iri kuzvisikira motomuziso so that we also block them their vehicles, their Botswana registration to come to Zimbabwe because they think they are untouchable.
Asi nyanzvi munyadzi zveutano vaDominic Sambo vanoti hapana chakaipa pamatanho ari kutorwa neBotswana kuedza kumisa kupararira kwechirwere ichi.
Due to my new procedure said the new mal ari kuitika zvira kuti paite nemadelay emasivisi atinowana, asi iri nzira yekudai yekuvhara chirwere cheCOVID-19. Ndozvo vatiri kuwana mazuva ari muno. Ndozvoitwa kuti zvirakati tiri kushungurudzwa kana kunonoswa, asi ndonzira kubatsira kuti tisapinde murwere wakadai so.
MuBotswana munhu mumwe chete ndiye afane chirwere cheCOVID-19 kusvika pari zvino, uye vanhu makumi maviri nevapfumbamwe ndivo vapona pavanhu zana nemakumi manomwe nevashanu vabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Singirai Madondo.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nekuda kwematambudziko aunzwa nechirwere checoronavirus, wakawanda munzvimbo dzinogara varombo muKenya dzakaita sezvitangwena zveKibera, vakawanda vari kunhonga svosve nemuromo sezvo vasisakwanisi kuita mabasa ekuzviriritira. Kunyangazvo hurumende yeKenya iri kubatsira nemari nezvekudya, rimwe sangano rinonzi Adopt a Family riri kuunza pamwe chete mhuri dziri kurarama zviri nani pamwe nemhuri dziri kushaya. Mhuri dzinoti wanei idzi dzinenge dzobatsira nechikafu mhuri dzinoshaya kuitira kurerutsa matambudziko ekushaya zvekudya sezvo vanhu vari kunzi vagare kudzimba. Mukuru anoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations, amai Michelle Bachelet, varikuyambira Israel kuti ichazvipinza mumatambudziko makukutu ikaenderera mberi nekutora dzimwe nzvimbo dzedunhu reWest Bank riri pasi pePalestine. Vati izvi zvichakanganisa zvikuru nhaurirano dzerunyararo pakati penyika mbiri idzi. Vamwe vatema vemuAmerica vane hama dzakaurayiwa nemapurisa echichena kunyanya vanoti havasisina kugadzikana mupfungwa uye kuona vamwe vachiramba vachiurayiwa zvave kutowedzera matambudziko avo. Amai Wanda Johnson vane mwana Oscar Grant aive nemakore 11 paakaurayiwa nemupurisa wechichena kuOakland kuCalifornia vanoti pose pavanoona vhidhiyo yekurayiwa kwemumwe mutema vaGeorge Floyd nemapurisa echichena vanonzwa kushushikana kwakanyanya mupfungwa sezvo zvichidzora ndangariro dzerufu rwemwana wavo. Nyanzvo munyaya dzepfungwa dzinoti zviri kunzwa amai Johnson chatove chirwere muvatema vemuAmerica chakonzerwa nerusaro raganda. Munhau dzemitambo, mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata cheDynamos Big Zuze uyo akashaya nemusi wechina mushure mekurwara nemwoyo aradzikwa kubhindura nhasi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weDynamos vatinashe Farao.
Izvozvo aimbova mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata cheDynamos aradzikwa nhasi kumubhindura.
Mungati vanhu vabuda vakawanda here kuti vange vachionekana ina Big Zuze akatambira chikwata cheDimbare kwemakore akawanda kuma 1980 uye akazovawo mutevedzeri wemurayiridzi.
Panga pane zvuru nezvuru zvavanhu vauya kuzoona gamba ravo akatamba kwemakore akakwanisa zvakare kurayiridza chikwata cheDynamos. Tinoti Big Zuze zorora murugare.
Ava vanga vari mutauriri wechikwata cheDynamos vatinashe Farao vari parunhare kubhindura naBlessing Zulu Studio 7. Muimbi akaberekerwa muZimbabwe asi achiimba musambo weAmapiano ari kuSouth Africa, Shasha apinda munhoroondo yekuimba mushure mekuva chizvarwa cheZimbabwe chekutanga kuhwina makwikwi eBET Awards Viewers Choice Best New International Act. Zita raShasha rekuberekwa anonzi Shamaine Shamiso Mapimbiro. Shasha akanyorerana chibvumirano chekuimba nekambani yaDJ Maporisa yeBlack Boy Music Record. Shasha akamboimbawo panziyo dzakawanda naDJ Maporisa naDJ Kabza Dismal. Akakunda vaimbi vakaita saRema wekuNigeria makwikwi aya. Shasha nako Kambo Mutare tichiti makorokoto nemubairo mukuru uyu. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa danho reRBZ rekuomesera makambani enharembozha akaita seEcocash neOne Wallet kuti asatendere vane mari zhinji kuti vashandise nharembozha asi kuti vaende kumabhanga. Hurumende yakamboti yamisa makambani aya kushanda zvachose isati yazoti vanhu vane mari shoma vanokwanisa kuramba vachishandisa nharembozha idzi kana kuti mobile money transfer. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika disenda bako VOA Ndebele. Amachono zitobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 29 kuNhlangula 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
njoba abongikazi labongi bekhalela umsebenzi kusebenzeka nzima ngoba namanje sikhuluma kulamanye amawadi abe engela abonesi, okusho ukuthi usuthola unesi oyi-1 esebenza amawadi amabili. Izisebenzi ziyasilela kakhulu.
Ngakho otholakale elegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe kwabahlolwe izolo. Ngakho-ke inani lasebebanjwe belayo lokhu lingamakhulu edlula ayisithupha, i-567. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilitshumi, i-10.2 million.
Singathuma abantwana ngamabhondi lawa ama-2 billion abawathathe. Sithume umntwana uzokuthi athenge umenjeni basakayala ukuthatha ama-2 billion. Right, sithe ngazo siyithuma nge-$10 bafika bathatha, kodwa basebesitshintsha bona the same money that they don't want.
Izakhamizi zempophoma koBulawayo namuhla zingene ezitaladeni zitshengisela zikhonona ngosomabhizimusi abalamavinkili asesala ukuthi bathenge ngemali yohlobo lwama-bond notes. Baveza ukukhathazeka okukhulu abaphila legcikwane lengculaza ele-HIV eZimbabwe ngemva kwenkulumo kahulumende yokuthi kulokusilela kwamaphilisi abawanathayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ngakho otholakale ele-COVID-19 eZimbabwe kwabahlolwe izolo. Ngakho-ke inani lasebafunyane bele gcikwane leli lilokhu lingamakhulu edlula ayisithupha, i-567. Abasinde kulesi sifo sebelikhulu lamachumi amane lambili, i-142. Asebebulelwe yiso belokhu beyisithupha. Asebehloliwe ukuba bale-COVID-19 loba haji. Lokhe yaqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amachumi ayisithupha lengxenye, i-66,712. Emhlabeni jikelele abale-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilitshumi, 10,280,404. Ukuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu, 505,145. Abasindileyo kulomkhuhlane beyizigidi ezedlula ezinhlanu, 5,580,959. Kubika abenhlanganiso ye-World Domitam emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu phose amane, i-382,652. Labulala inkulungwane phose ezilitshumi, 9,657. Kwasinda inkulungwane ezilikhulu lengxenye, 182,569, kubika abenhlanganiso ye-African Union. Iziphathamandla zezibhedlela zikahulumende zithi ukukhalala umsebenzi kwabongi lezinye izisebenzi sokubangele ukuthi kungasebenzeki lula ezibhedlela ngesikhathi ilizwe libhekane lomkhuhlane we-COVID-19 olokhu usabalala. Osaphethe isikhundla sikamqondisi wogatsha lwezempilakahle esibhedlela sempilo koBulawayo, uDokotela Xolani Ndlovu uchasisa ngesimo kulindawo
njalo uxwayisa ngegcikwane le-COVID-19 lomkhuhlane wesihudo osanda ukuqhamuka kuleli dolobho.
Okwakhathesi njoba abongikazi labongi bekhalela umsebenzi kusebenzeka nzima ngoba namanje sikhuluma kulamanye amawadi abe engela abonesi. Okusho ukuthi usuthola unesi oyi-1 esebenza amawadi amabili. Izisebenzi ziyasilela kakhulu.
Umumo usunjani ngalabo ababuya ukuzokwelatshwa umkhuhlane wesihudo osanda ukuqhamuka edolobheni lakoBulawayo?
Kusukela ukuqala kukaJuni kuze kufika namhlanje, inani labantu esesiye saba admitha empilo belomkhuhlane wesihudo bafika ku-110. Ku-110 zolezo kulabayi-7 abachonileyo, kodwa omunye wakhona evele efike esibhedlela esechonile. Kulabanye kodwa esizawuthiwa babhubha besemakhaya, labanye ababhubhe bese-old people's home. Endabeni yesihudo, abalaleli singabakhuthaza ukuthi amanzi wonke noma kungaphuma empompini abaqale bewabilise okwesikhathi esingafika 5 minutes ebila angakasetshenziswa ukunatha. Njalo ku-COVID-19 abantu abaqhubeke ngokuhlanzeka begezisa izandla, besebenzisa lama hand sanitizer, bagqoka ama mask abo ngaso sonke isikhathi uma bephuma emphakathini, uma bephuma endlini kumele befake ama mask ngaso sonke isikhathi, beyenzela lokho esithi social distancing, ungasondela ebantwini uma kungekho isidingo. And into esikhuthaza abantu kakhulu behlale begeza izandla, behlale izandla zihlanzekile.
Lo ngudokotela Xolani Ndlovu osaphethe isikhundla somqondisi wogatsha lwezempilakahle esibhedlela sempilo koBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7. Inani labantu asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 seliqongile lafika phose amakhulu amabili kwele Botswana 175. Ilizwe leli lisithi iningi labo ngabantu bokuza, ikakhulu abatshayeli bamaloli abagoqela abeZimbabwe abangena kwele Botswana behambisa impahla. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone.
Umsekeli kamphathisihlalo wekomiti yabona nge-COVID-19 kwele Botswana, usiqhwica Mfundo Msipili Msipili, uthi inani labantu abalomkhuhlane we-COVID-19 seliqonge lafika kumakhulu phose amabili i-175. Uthi isilinganiso songamachumi ayisithiyagalombili ekhulwini, i-80% ngesabantu bokuza, ikakhulu abatshayeli bamaloli abaletha impahla kwele Botswana.
Are the remaining from the 175 reflects the burden of disease that Botswana is currently detecting.
Inani eliningi labavela phandle kwelizwe abahlolwa emngceleni esikubonayo ukuthi ingozi izavela phandle, njalo kumele sisebenze nzima ukuthi zifikele abantu ngasikhathi sinye sivumela ukungena kwempahla.
And at the same time whilst facilitating trade.
Abashayeli bamaloli abavela eZimbabwe bakhala ngokugcinwa isikhathi eside emngceleni wePlumtree ngesikhathi belinde impumela yokuhlolwa kwabo i-COVID-19. Umnumzana Gideon Ndlovu otshayela phakathi kweHabron leBulawayo uthi ukucabanga ukungena umango kuyadondisa ngoba behlala isikhathi eside emngceleni.
Ungacabanga ukuthi uqeda insuku ulinde ama-results e-COVID e-border sizwe sesiba lokudonda, kodwa kumele siphile. Ngabe kulenye nje indlela ongayenza ukuthi kwenziwe ngokuphangisa ngoba ungagcina uthola umkhuhlane lokhu ulinde ama-results.
Omunye weZimbabwe ophila ngokuthenga lokuthengisa phakathi kwamazwe amabili, umnumzana Rodwell Moyo uthi uyakubona ukuhlupheka kwabatshayeli emngceleni.
Hayi, kunzima. Abanye odriver bathe South Africa sebakhatha to almost 24 hours to 36 hours ukuthi ama-results aphume. Ngapha basahlala ama-3 days. Yazi kumele vele usuke into ehlupha ukudla kwakhona kula mashops aqinileyo, kube lokudla kwakho amashop akula, usuke lokudla okuqinileyo esigqoko esikhudumalayo, uyinto akathesi. Yabe lindele i-COVID ukuthi ama-results e-COVID kunibanje i-flu.
Kusenjalo iBotswana ithi ayisoke isungule uhlolo abantu mahlayana idinga ukuthi umkhuhlane weCovid-19 ubahe onganani elizweni. Umsipili uthi lokhu akuphathisi ngoba umuntu ukhona kubanjwa iCovid-19 esanda ukuhlolwa. Okutshengisa ukuthi ukuhlola mahlayana akuniki isilinganiso esiqondileyo. AbeBotswana ababanjwa belomkhuhlane lo bangamachumi amathathu lasikhombisa i-37 kukanti abalokhe belawo balichumi lasithupha i-16 oyedwa walahlekelwa ngumphefumulo. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngisabro Ngwele Botswana.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola lenjini lokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Izakhamizi zempophoma kobulawayo namhla zingene ezidaladeni zitshengisela zikhonona ngosomabhizimusi abalamavinkili asesala ukuthi bathengi ngemali yohlobo lwama-bond notes. Izakhamizi ziphume ngobuningi zifola ziqonde emavinkilini akumahomva zitshengisela zithwele amabhakane abelotshwe okutshiyeneyo okugoqela ukuthi bond notes are legal tender, our salaries are in bond, RTGS, lokunye okukhomba ukuthi balelungelo lokuwasebenzisa. Asizweni abanye babo bekhuluma le Studio 7.
Singathuma abantwana ngamabhondi lawa ama-$2 abawathathe. Right, let's say for example sithume umntwana uzokuthi athengumintshi basalayala ukuthatha ama-$2 noko. Right, ithe ngazo simthuma nge-$10 bathiwa bathatha kodwa basebesitshintsha bona the same money that they don't want. Sesesimangala ukuthi kanti njani njengobana lina liyayala be kithi kodwa lifuna thina siku-accept njani. This is when we thought, ah no, let's do something, let's go and put our voice and we put it now national so that it must be known ukuthi khona khona siyenziwa njani in this side of the country, basenza njani.
Ngamnika i-6 bonds bafika bahala, ngamnika i-$10 bamfika bamtshintsha amabhondi ayo-$4.
Labo bebengabanye bezakhamizi zempophoma abakade betshengisela namhlanje bekhonona ngokwalelwa ukuthenga nge-bond note. Kodwa abanye abanini bamavinkili bayakulandula ukuthi bayanqabela abantu ukuthenga nge-bond note. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk ngowa-Fast 8 kusiya ngo-9 o'clock ntambama kumagagasi we-9:09 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz lapho esiyabe sikhangela udubo lwenkohlakalo elizweni osoluphazamisa intuthuko yezomnotho. Likhumbuleke zehlobo alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa ye-COVID-19. Baveza ukukhathazeka okukhulu abaphila legcikwane lengculaza eZimbabwe ngemva kwenkulumo kahulumende kunsukwana ezisanda ukwedlula eyokuthi kulokusilela kwamaphilisi anathwa yilaba bantu. Bathi njalo lokho kuzaphazamisa labo abaku-second regimen ababikwa belakho ukuguqulelwa eminye imihlobo yemithi abayinathayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Uhulumende ubike kunsukwana isanda kwedlula ukuba ilizwe libhekane lenkinga yokusilela kwamanye amaphilisi anathwa ngabaphila legciwane lengculaza ele-HIV okunje ngama-atanazev le-ritonavir okubangelwe yikuphuza kwawo ukufika elizweni ngenxa yeziqondiso ze-COVID-19 emazweni lapho asuka khona lamaphilisi. Osaphethe isikhundla sokuba ngumabhalane ogatsha lwezempilakahle uDr. Gibson Mhlanga uveze lokhu kuncwadi ayilobele iziphathamandla zezibhedlela zikahulumende esithi ilizwe libhekane lenkinga yokusilela kweminye yemithi enathwa ngabaphila legciwane. Ezinye zezizathu esezibangele ukusilela kwale mithi ugoqela inkinga yokungasebenzi kuhle komsebenzi wokuthwalwa kwabantu lempahla ngenxa yokuqhamuka kwesifo se-COVID-19 emazweni womhlaba. Abaphila legciwane bathi bakhathazekile ngombiko kahulumende ngoba besazi ukuba kuzobangenisa enkingeni nxa bengahlala isikhathi eside bengatholanga lawo maphilisi. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabaphila legciwane eyeZimbabwe National Network of People Living with HIV, umnumzana Sebastian Chinaire, usele minyaka engamachumi amabili lantathu ephila laleli gciwane.
And I was told that we can only be supplied with Abacava, the combination of ARVs that they take. But they were out of stock.
Lokuba siya wadinga kulabo abathengisa bezimele ama pharmacies. Kodwa inkinga ukuthi ayabiza lamaphilisi. Bona aqeda inyanga kuphela ethengiswa nge 25 user okuyimali engingayenelisiyo mina. Hathi mina kuphela. Kodwa iningi lethu ngoba kasanelisi ukuyihlawula leyo 25 user. Langa kungathiwa ngihlawulele nemali yamabhondi. Kawatholakali lula elizweni
leli. Not only for me, but to most of us, we cannot afford 25 US dollars.
Uthi okuba mangalisayo yikuba kungani kuze kufike ekuthini asesilela lamaphilisi kungekho okwenziwa nguhulumende lapho esenanzelela ukuthi imithi yakhe isiphela. Okusekelwe ngunkosikazi Nosipho Gatsheni olesihlobo esiphila legciwane laye oveza ukukhathazeka ngalesi simo sokusilela kwemithi.
Abantu abaphila ngegciwane le-HIV basedubeni ngalesi sikhathi kule corona ngoba imithi abayisebenzisayo abasayitholi kuhle. Bengahamba esibhedlela bayayiswela kuthiwa umuthi wangkhona ayikabuyi ngenxa ye-coronavirus. Lokho kwenza iningi labo abanye ba-default.
Okudanisayo unkosikazi Gatsheni uthi yisikhathi lapho limithi esilela ngaso khona abantu bevele bebhekane lolunye udubo lomkhuhlane we-COVID-19.
Eku-defaultheni kwabo kubenza bagule eminye imikhuhlane yabesiba-attacker enjengayonale flu layo umuntu angoncine sekhwehlela. So silo dubo kakhulu ekusweleni imithi.
Lanxa umqondisi wohlangothi olubona ngezegciwane le-HIV le-AIDS kanye lomkhuhlane wofuba lwe-TB uDr. Owen Mgurungi engasathandanga ukuthathwa amazwi utshelele intatheli zindaba ukuba akula angakwengezelela kulokho kwethulwe nguDr. Mhlanga wogatsha lwezempilakahle encwadini ayibhalele abezibhedlela zikahulumende. Uhulumende ubikwa ecebise iziphathamandla zezibhedlela ukuba abaphila legciwane laba batholiswe amaphilisi aqeda inyanga kuphela kusadingwa indlela yokuyixazulula leyo nkinga kuze kuthi izinto sezibuyele esimeni sazo. Babikwa besedlula kancane isigidi abaphila legciwane elizweni, iningi labo sebelesikhathi eside benatha la maphilisi sekulokwesabela ukuba bengaqhubeka bewaswela kulakho ukubuyisela muva uhlelo lweZimbabwe lokumelana legciwane lengculaza ele-HIV and AIDS. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezemukele ngenjabulo ehlangene lokwesaba ukuvulwa kwendawo zokudlela lamhlanje ngoba zisithi kuzabeka impilo zezisebenzi zeZimbabwe eziningi engozini yokuthola igciwane le-coronavirus. UBenedict Nhlapho esipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Hine gilezalwa nisezi mbapwe lezi ziti bezisi limbu ya ngoluti okwenyangezi ntatu zetuleo. Inda uzo kulela lezi zika lezi value ngi za vulua kwa funyelo kupela ama pegayo. Besi ya tengisa ukuja zildi nzabantu. Kwasa kufunyelo kutabantu baizi tengela benga lirikona. Loku kwenza basebenza mahotele nenda onzo kulela lenda onzo mshangano. Ine ngilapo ngabe Zimbabwe bazi tole benga sila msebenzo kenyanga ezintatu. Wakate sige abantu sebe funyelo uwe lila ule zindao. Isiza lwa Zimbabwe nkosa zana stolo kushe malaba ngube osebenza kwenye ndao pe kulela Johannesburg. Uti kuyabongega loba anje cha luvalo ngayikaba unguti iyo zalo nkomoni.
Indlela zethu zimbili zonke zibheke kufeni ama customer amanye akutshela ukuthi wena uma usuthi yam sanitizer umuntu akutshela ukuthi yena uphethe yakhe sanitizer yafuni le yakho akubonise yona kodwa angayisa angasanitize phambi kwakho kodwa afuna ukungena lapho uhlale khona leyo customer leyo ngokumele ube ngoklina khona lapho konke kuba nje i-customer usuthi wena uzakubamba ngoba uvele ngokufanele ukulindele ukuthi ukline khona lapho
unkosazana Sifiso Ndiweni layo osebenza endaweni yokudlela layo uthi kuhle kodwa uvalo lochaya luzehlele
akuphephile kahle kahle ngoba asazi ukuthi ongenayo ngosiphatheleni nathi abasebenzi asazi ukuthi sizophatheka kanjani ngicabanga ukuthi nje kuyinkinga kodwa sizothini ngesimo somnotho nokuthi sifuna umsebenzi sizovele siye khona kodwa ngicabanga ukuthi akuphephile
unkosazana Sibusisiwe Bhebhe yena ukuthaza ababuyela emsebenzini laba ukuthi base konke kumvele ngqanyi ngoba kuzafuze umuntu onke emukele ukuthi lomkhuhlane uzaba khona okwesikhathi eside
izinga labantu abaphethwe yilomkhuhlane liqhubeka likhuphuke njalo nje kodwa kungasenani ngoba lakho ukuthi sihlale ezindlini akusisizi ngoba abantwana kunje bafuna ukudla kumele sibhadale irent la esala khona konke sesukubeka kumdali sithi akube nguye osiphephisayo
umgcini ihlalo enhlanganiswe lwela amalungelo abesifazana ezimi imbokodo unkosazana Victress Mathutu ubonga kakhulu uhulumende ngenyathelo leli ngakolunye uhlangothi uthi njengoba igciwane le-coronavirus lilokhu limemetheka ngesiqubu esikhulu kwele-South Africa laba sebevunyelwe ukusebenza kufanele bazivikele bengalitholi leli gciwane
abayenze lokhu kuthiwa sikulandele bageze izandla njalo nje bathwale ama-sanitizer babe besanitize izandla zabo njalo nje bangawashiya ama-mask behlale bewagqokile ama-mask besemsebenzini ukuze bazivikele bangasondelelani kakhulu noma beseseva ama-customer bebona ukuthi bayenze i-social distancing ukuze bangatheleleki ngegciwane ngaphezu kwakho konke sesithembele kuNkulunkulu
sebebanga kuzinkulungwane ezilikhulu lengxenye close to 150,000 asebehlaselwe ligciwane le-coronavirus kwele South Africa asebefile sebebanga kuzinkulungwane ezintathu close to 3,000 mele studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedictine Hlapho
Unkosazana Shemaine Maphimbiro umculi odabuka eZimbabwe owaziwa ngegama lokucula lokuthi ngushasha ehlabela umdumo weamapiano uthole umvuzo kumncintiswano womsakazo oweBET wakhonapha eMelika oweBest New International Air Shasha ngumculi wakuqala weZimbabwe ukuthola isicoco lesi umncintiswano lo wamaBET Awards ngophathelane lezemidlalo yokulungisa kanye lomculi wabensundu abadabuka emazweni achiyeneyo emhlabeni jikelele lonyaka ushasha ubencintisana labaculi abagoqela uRema waseNigeria uStacy waseFrance uYoung T loBaxi abadabuka eNgilandi labanye ukuze sizwe okuningi ngalomculi uMike Hove weStudio 7 uxoxelo wake wasebenza loshasha uCalvin ongumhlabeleli
I'm so happy as you talk about food.
ubona ngani ukuphumelela kukaShasha kuzayenza ukuthi umhlaba wonke jikelele uqala ukuthakazelela abahlabeli baseZimbabwe na?
Akakhulu. Yaye ngilalo ithemba lelo ukuthi ave mawa manje ukumuntu seseqalisa ukudinga siza lahleka ukuthi umuntu lo uphuma vele eZimbabwe uEzimbabwe kulabo bani.
Wena vini ngiyazi vele ukuthi uke wayenza ingoma naye uShasha bekunjani ukusebenza naye?
Ngokuchaza nawe vini nje ngichazela mangi record namba yakhe yarare ngisiya kuwife so uDesi Ntarira waye manager producer wakhe ngisikhathini wamfonela wathi ah Kelvin sisula ungokwazi ukuthi ufike estudio zelaba for 30 minutes ngithi ngifika ngopane ngithole kulo Shasha kulo Buffalo Soldier kulo Zuzu zoza awe Botswana it was just a beautiful day for me. Then ngizasengena kwesi studio wase ngidlalela yena ke ayafuna ngifake one or two verses on. Then one of them was ekaShasha and because it is ekaShasha kuphela ngoba I liked it more ngoba ayayile that thing.
Calvin, umculi womdumo we-hip hop, oke wasebenza loShasha, ubexoxa lo Mike Hove we Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Ngehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ngakho otholakale ele COVID-19 eZimbabwe kwabahlolwe izolo ngakho ke inani lasebefunyenwe belayo lokhu lingamakhulu edlula ayisithupha i-567. Izakhamizi zeMpophoma kobulawayo lamhla zitshengisele zikhonona ngabosomabhizimusi abalamavinkili asesala ukuthi bathenge ngemali yohlobo lwama-bond notes. Baveze ukukhathazeka okukhulu abaphila legcikwane lengculaza ele-HIV AIDS eZimbabwe ngemva kwenkulumo kahulumende yokuthi kulokusilela kwamaphilisi abawanathayo. Selugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.